Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February the 26th, 2020. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Confederation of African Football, or CAF's, decision on the use of Zimbabwe's soccer stadiums in hosting international matches.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and 14930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we're at www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about CAF's decision to bar Zimbabwe Football Association, or ZIFA, from using local stadiums in all of Zimbabwe's teams' upcoming international matches.
This is because all of Zimbabwe's stadiums do not meet Confederation of African Football standards. A CAF team was in the country last year inspecting stadiums and recommended areas of improvements on the country's three stadiums, namely National Sports, Mandava, and Baba Fields. The team completely struck off Mandava, a National Sports stadium, while provisionally certifying Baba Fields on condition that issues raised in the inspection would be addressed.
The result: Zimbabwe is to look for alternative venues in neighboring countries for it to fulfill its fixtures.
Zimbabwe's Warriors are expected to host Algeria on March 29 this year in their Africa Cup of Nations qualifiers return leg against Algeria. The match was initially scheduled for Baba Fields, but because Zimbabwe failed to implement CAF recommendations on time for the game, now they have to look for a foreign venue.
This development has invited the wrath of Zimbabwe soccer followers, with some calling for a full investigation into the councils who run some of the stadiums and the government who owns the National Sports Stadium. Parliament is also said to be demanding answers from the sports ministry.
Lingaba lichona njani zulukandaba ikudivana kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje ku Diaspora Forum. Sikhuluma ngwataba lwenkundla zokudlalela umdlalo wenguqu. Sibonile iCAF ibhalela iZIFA izolo iyazisa ukubana kumele idinge inkundla zokudlalela imidlalo esingathi ngama international matches lamanye amazwe phandle kwelizwe. Siyazi ukubana iZimbabwe ilama ilomdlalo ozayo leAlgeria omele udlalwe mhla ka 29 ngenyanga elandelayo owe Africa Cup of Nations. Lo mdlalo ubumele udlalelwe eBaba Fields, kodwa iBF okuyiyo yodwa inkundla ebisithenji ukubana iza hosta ama international matches eZimbabwe. La isifunyanwe ukubana kayilungelanga imidlalo esingathi ngama international matches ngoba iZimbabwe ibikwa yehluleka ukulungisa leyo nkundla njengokutsho kwe Confederation of African Football. Ngokunjalo lo mdlalo sokumele udlalelwe phandle kwelizwe. Asazi kumbe bazacela iSouth Africa, kumbe bazacela iBotswana, kumbe bazacela iMozambique. Akekho okwaziyo ngalesi sikhathi. Siyazi kulama qualifiers futhi awe World Cup azaqala ngoNovember iyeza ke leyo midlalo kodwa njengoba singelankundla kusazi ukubana kuzohamba kanjani ke khonapho bayakhala abantu abaningi bathi abezifa kumele baresigne kanti abanye ngabasola uhulumende abanye ngabasola amakhansili ayiwo alomlando wokulungisa inkundla kwezinye indawo ezifana labo Baba Fields ngaleyo ndlela abantu abaningi bayakhona nampela abalandela umdlalo wenguqu. Lamhlanje sifuna ukuzwa-ke kini ukubana lilubona njani lolu daba. Iqembu lama-Warriors kalisela ndawo yokudlalela elizweni. Abanye sike sabona bebhala bathi hayi ilizwe selifile mpela. Lifile kathesi akusela ama-grounds, akusela ndawo zokudlalela inguqu, yinto ezisubuhlungu abantu abaningileyo. Jonga
mashoko akawo maye ntungamili vakawanda vari kuchema nedanho recaf nezuro yakazivisa zifa kuti nhandare dzenyu hadzichakodzeri kuti dzinge dzichitambirwa mitambo yenhabvu yepamusoro. Vakanga vamboti panhandare nhatu dzanga dzamboongororwa gore rapera, National Sports Stadium Mandava neBaba Fields. Mbiri idzi, Mandava neNational Sports Stadium, ngadzivharwa chose kosara kuchimboshanda Baba Fields, asi zvavanga vakomekedza zvinge zvichiitwa mukugadziridzwa kwenhandare iyi. Kafu ichidzoka yakawana hapana chaitwa, vakati aiwa kuzvigona kungovhara zvakare neBaba Fields yanga yasara. Zvakureva kuti Zimbabwe haichisina nhabvu inotambirwa munyika, nhabvu yepamusoro-soro. Chimwe chinhu chirisiri kunyanyotariswa nevanhu vakawanda ntungamiri ndechekuti zviri kuriwawo kuti nhabvu iri kutambwa munyika munhandare dziripo iye zvino izvi inhabvu yepasi, nokuti kana isiri kumita kana kusvika panotarisirwa neCAF zvichireva kuti nhandare dzedu hapana chiripo. Kuri kubva vanhu vari kuchema zvakanyanya kumakotas ese vanoteera nhabvu. Vamwe vari kuti toita sei, vamwe vari kuti dai bhora racho ratombomiswa kusvika nhandare dzagadziriswa, vamwewo ndo vari kutaiwa. Inzwai nyika dzakatenderedza dzakaita seSouth Africa, Botswana, Namibia, Mozambique pamwe tingangonotambira ikoko nhandare dzichigadziriswa. Takanzwawo zifa ichitaura kuti ichapila kana kuti kupikisa danho rekafu irori. Hatisati taziva kuti vasvika papi, tamboedza kuti vabate tinzwe kuti vasvika papi, hatina kukwanisa kuvabata. Asi vekanzuro yeHarare vazivisa kuti vamushishi kugadziridza Rufaro Stadium neGwanzira Stadium vachizoenda vanogadzirisa dziva resekwa. Iyo National Sports Stadium ndeye hurumende, hatisati taonzwa kuti vasvikawo papi kuti zvinge zvichigadziriswa. Asi kana zvakatanga kugadziriswa nhasi hazvireva kuti zvichabatsira kumutambo weZimbabwe neAlgeria, nokuti mutambo uyu unonzi unofanira kutambwa musi wa29 mwedzi unouya, 29 March. Hatifunga kuti gadziridzo yedzo dzinenge dzapera. Ndozvatoda kuti tinzwe imi vana veZimbabwe vakateerera nekutarira pane inonguva kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei padanho irori. Tichienda mberi nechirongwa tine munyarikani wedu wekutanga vaKeni Mubayiwa. Vakawanda vanhu vaziva vaMubayiwa vakatungamira nhabvu kuDynamos makore ayamboita mbiri ekusimudza mikombe. Ndofunga vakatozombozorora vabva kuDynamos mapendekete anga akurema kurwadza nekuramba vachisimudza mikombe. VaMubayiwa togamuchirai muchirongwa. Aiwa, tiri wapenyu zvikuru. Tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuwana nguva yekupindawo muchirongwa chedu chikurukura nedambudziko rasangana nenyika munyaya dzemitambo yenhabvu, kuti nhandare nyika inonzi haina nhandare inokodzera kuti inge ichitambirwa nhabvu. Hamene kuti mungati nedanho irori, maybe you can start by answering in English for the benefit of all our listeners. What's your take on this CAF decision to bar ZIFA from using local stadiums?
I think it's a big blow to us as Zimbabweans. Soccer is a unifying sport, and also there are benefits that comes with hosting these matches. We're going to play Algeria. It's good for us as Zimbabweans. We doing soccer is played today. It's number one sport in the world, and it has created employment for millions of people. Hopefully, it was going to help us as Zimbabweans if we're going to keep playing these games, hosting them at our stadium. But unfortunately, we can't because we've been barred for not meeting the standards that are required by FIFA. And we don't blame FIFA because they gave us the standard requirements and we not adhere to them. So I think it's a big blow. Something must be done.
Thank you so much, Ntungamiri.
Saka, what's next, Mr. Mbaiwa? Where do you think the Algeria match will be played? South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, where?
Well, as of now, we are all confused. It means, because the way the match is not being played in Zimbabwe, it's not good for us. Because we were supposed to watch them here in field. Even if we go to South Africa, and Mozambique is not going to benefit us as a country. Remember, we're going to, this is how we generate forex when teams come up from outside. With our tourism, this is how we market it. But now if you go to South Africa, it's not going to be foreigners as well. In South Africa or Mozambique, we're supposed to watch them here in Zimbabwe and benefit from this match.
Icho kwa dicho chwa mbaiwa para sikuro vano wakawanda wangu wachungo tarisa panyaye nabu rimwe divira maisa ya tourism idivi rinokosha kuti inyika ya rasikuro wane mkana wakuti inge ichuana mare kunze wano wachuana mabasa nishimwe shakadaro ndaona o vamwe waruku unyunyu tane dano irori tine mwe akatamba ona vepa msoro Jafet Mparutsa vanyo rapa Jafet Mparutsa Shortcut Mparutsa Foundation pa Facebook page yavo vachinyunyutawo kuti hanza zvaitwa izvi hazvisi kufadza regai ngoti verenge ichidimu hanzi yes I am sad as a foundation we are sad I spent nearly 10 years with the national team and I had unforgettable journey I never thought that a day would come when our national team would be forced to play home games away from home why because our stadiums are not good enough mumwe mutambi wenhabvu ari kunyunyuta uyo ntungamiri
Hongo vakawanda vari kunyunyuta mukoma jonga okwamanje silo mnumzana muzi wetu hateve ingcwethi kwezemidlalo meanwhile Mr. Mbaiwa remain on the line Mr. Hateve unjani siyakwamukela kuhlelo
sikhona ngibingelele nabalaleli
imihlolo kaJosephine le esiyibonayo hadebe kwenzakalani kahle kahle ngodaba lwenkundla zokudlalela imidlalo lezi.
Kulukhuni kancane njengoba sikwazi ukubana inhlanganiso yeCAF ile mthetho yabo kumbe sithi ilezinto ekhangele ukubana wonke ama-stadium adlala imidlalo yabo ebe elezinto ezithile pho ke njengoba sesizwile ukubana ngoDisemba bake basitshela ukubana silungise lapha lalapha kodwa okakhathesi silokhe singakakulungisi lokhu ngokubona kwami nje ngibona engathi kusuke kwehluleka ukukhulumisana ingathi mhlawumbe kukhulumisana phakathi kwayo yona inhlanganiso yezifa ekhangele ezenguqu inhlanganiso ye-local authority yona ekhangele ama-stadium lawa akhona ikakhulu lapha ngikhangele lesi esebhabhafield stadium koBulawayo okuyiso kade sesisele ukubana singadlalela imidlalo leyi eyekhafu kube sokuswelakala-ke ukukhulumisana ngitsho layo yona inhlanganiso yekhafu ukubana sibabikele ukubana sesihambe ibanga elinganani kuyini okusehlulayo ekutheni silungise lokhu abathe kulungise ngibona nje kuswelakale ukukhulumisana aphakathi kwenhlanganiso lezi
ukuthi kungalungiseka yini hadebe sigcine mhlawumbe sidlalela e-BF lapho ebesivele simele sidlalele khona
ngokubona kwami kuyalungiseka konke okubi kuyaqondiswa uma abantu bengahlanganisa amakhanda lo mdlalo wona lo e-Algeria singawubona sibili udlalelwa enkundleni ye-Babafu Stadium koBulawayo uma abantu bekhulumisana ngikhuluma nje ngokuzwa kwethu lamhlanje kuke kwaba lokukhulumisana okuthile asikezwa impumelo yokukhulumisana lokhu kodwa kukhangelelwe ukubana kube lokungcono okuzaphuma okuzayenza ukubana kube futhi kube khona ukubana inkundla ye-Babafield Stadium isebenze kukhanya engathi abadala sebehlanganisa amakhanda ukubana bezilungu sokusithemba kuzaphuma into ecacayo.
And if something like this, Mr. Hadebe, happened in a normal country like the United States or Canada or the UK, we know that many people would be forced to resign. Is that a likelihood with this situation?
I don't think so. I think there will be many other factors that would have contributed perhaps to the stadium not being fit for use in terms of CAF requirements. In as much as CAF has got its stipulated requirements, it's a bit surprising because you find stadiums which are worse off as compared to the stadiums that we have in Zimbabwe. I think that's an angle that we have also not looked at, which is why in my opening remarks I did mention the important aspect of engagement. I think there was that break of engagement, breakdown of communication between ZIFA and CAF, as well as between ZIFA and the local authorities. So I wouldn't really rush to talk about resignations, but I would say maybe where people failed was the ability to share information, was the ability to engage each other on key issues. And this is an area, I think, as football, I think as local government, and perhaps even as CAF, we need to look at. CAF also, it's very easy for CAF to want certain requirements, but they also need to look at the background of the federation that they are looking after. That is also a very important issue, I think.
Thank you so much, Mr. Hadebe. Please do stay on the line. Vambayua, tirikuona pano kuti veZIFA vakazivisa kuti vachaedza kuita nhaurirano neCAF. Tingatarisira here kuti panosvika musi wa 29 March mutambo weAlgeria neZimbabwe, ma Warriors ungabudirira kutambirwa kuBaba Fields pachiitwa nhaurirano nekugadzirisa zvinhu?
Chiri kutaurwa nezvacho ndepekuti magrounds edakuda kutambira bhora Baba Fields harina harisikunyika mastandards anodiwa neCAF, ende vakaudzwa zvekuti vaite. Zvinanzoti chataa kutaurira napa kana mastandards asiri zvakataurwa neCAF, tida kutaura uvumii handisinyatsonzwisa chekuti kuzakataurwa bhora musi wa 29. Taadza kuti ngatitambure, makadaro tozogadzirisa here? Tida kugadzirisa, tozotagadzirisa here? Tikuda kutaura kuti kudii vosi kune kuzosveta kuti iya vosi zviri kunzi ground iri harina kukodzera kuti ritambirwe bhora. Chii chataita nezvacho chekuti tingari tikutaurirana navo kuti aiwa seya zvakadaro zviriaitie? Ndozvati kuedza kutsanangwa yaya ipapo hapana kunyatsojeka bhora. Ngapagadzirwe kupwanwa kunzi ngatiitee zvekudiwa, takazvipuwa pachine tan tikatadza kuzviita. Saka vatida kukumbira kuti vawedza kutaura funa kuti regai bhora ritambirwe munhu museurii uri kunzi hamunziraiti
dzimwe nguva vanenge vachisvitsawo zvichemo kana zvinyunyuto zvinenge zvichionekwawo nevamwe. Kune vamwe vari kutiwo nhandare dzedu dzitori nani pane dzimwe dziri kutambirwa nhabvu yeCAF, asi CAF iri kutaunga isiri kuona izvozvo. Dzimwe nguva ndo zvavanogona kunotaura kana kuti vanogona kuti aiwo tine mari iri kubva kusangano rakati roda kutibatsira, asi ichauya musi wakati, saka tanonoka kuita zvinhu zvedu, tipei nguva.
Kana uchiita chimba unokopa chakanaka, ngatitakopei chakaipa chekuti kune dzimwe nyika dzine magiraundi akadai asina kunaka. Ngatizvikombei nekwakanaka, soti vanhu vari kuita zvakanaka ka tofanira kuvapfuura, kana kuti titelefona talevho yavo kana kutovapfuura. Totarisa zvakare kunana South Africa. South Africa takaitangira kupinda magemu aritabwa yazvera mashure medu, asi mukatarisa zvine zviri pamberi, ine magrounds akanaka, ine chiyeso. Ngatisatarisei chinhu chiri pasi, ngatitarisei chiri padenga, tozvikombeya navanhu vanenge vari padenga, ndokuti zvinotimotivheta izvozvo.
Thank you so much. Vambai varamba nyimuri parinare.
Ko vambai vapane vamwe varikuti zifa utungamiri wezifa ngauro epasi hanzi ngava resign muri kuzvionawo sei?
Iri ndikutika chekutanga ndechekuti mukatarisa vanhu vatingati vatsigiri vanoenda kunoona bhora kana team ichitamba national team kutaura vanhu 60,000. Now 60,000 people vanoenda kunoona bhora havachakwanisi kuriona bhora. Pachaitwa sei kana rikanzi haritambira muno muzimbabwe? Saka ukaona watadzisa vanhu vanopfuura vanosvika ku60,000 kuti vaone bhora pahome pavo, ungati kana ndiwo ungamire uchiti ndoda kuramba ndichitungamirira bhora here, unofanira kubvuma kuti apa ndatapa wadzosera vanhu pasi zvakanyanyisisa. Hapana achakwanisa kuona bhora muno muzimbabwe. Ndosaka uchiti wahome and away kuti mahome fans vawane mukana wokuona timu yavo ichitamba bhora, iadvantage. Saka vakuvapiwa disadvantage. Saka tingati tichikupungai kuti vanhulonganako
pakaoma. Rambai muri parunhare. Rambai muri parunare vamubayiwa. Tine muteereri wedu wekutanga muchirongwa. Alo,
makadini?
Takasimba, ndiani avo?
Ndiarono Mananavire.
Vamawire.
Mananavire.
Mananavire. First name ndiani?
Aaron.
Mukoma Aaron Mananavire. Muri kufona muri kupi? Thank you so much. Tipei fungwa dzenyu, nyaya tiri kurukura ndofunga mainzwa.
Ndaizvo pani mavonero angu panyaya yemagiranda rekuzimbabwe ndinoya kupa mhosva inhau yevatungamiri chaivo chaivo nyika vanopa ikonomi parare kusvika pakuti mari hatichakwanisi munyika. Ndo mavonero andiri kuita. Kana mutungamiri ukanaka mari ikawakwa munyika magirande aya anokwanisa kuvapisa because mari inenge ichiwanidzwa but pari zvino hakuna kuwanisa mari yacho.
Zvino kana muchiti nyika haisi kuwana mari, asi tichiona vanhu vachitenga dzimotokari, vachivaka dzimba, vachidi, mari iri kubva kupi?
Mari inongova yevanhu vezanu chete neyeuri hwavo. Mari ikapinda munyika tingaivetebwe nedzimwe nyika vanotora mari vachita mudzimba dzavo ndokuchibva mari. Mari inenge isingabvumubhende but vanachitora mari mudzimba kutora dzimotokari.
Mukoma Aroni, tiri kuona vamwe vasitori mumapato ezanu pf kana MDC kana chii vachiita motokari dzavo dzakanaka. Saka zvakaoma kana kuipa kuti tinge tichinongedza kuti vezanu pf ndo vaita huori zvikuru tisinawo pachirongwa. Ngatingonanganai nenyaya dzekuti kuri kuitwa huori tisinganongedze vanhu. Asi nyaya hombe iripo ndeyekuti mukoma makanzuru ari kuchema kuti vagari. Makanzuro anovaridzwe Rufaro Stadium, Gwanzura dzivaresekwa ndedzeHarare, Baba Fields, Luveve, White City ndedzeBulawayo nemanga ese ari mune maya maguta. Hanzi vagari havasi kubhadhara mitero. Saka makanzuro kuti azowana mari shoma iyoyo azoiendesa kunogadzirisa mastadium vachisiya mishonga yekuchenesa mvura isipo, zvinhu zvakaoma. Ndo matambudziko iwayo.
Unovonere unoita nyaya iyi. Vanhu havasi kushanda, havana mabasa, saka vanoona kupi mari kuti vabhadhare kanzuro. Kana hurumende ikagona kupa vanhu mabasa vakashanda vasakubhadhara, zvinhu zvofamba zvakanaka. Ndoinyaya ndichikuona.
Aiwa, tatenda zvikuru mukoma Aaron Mananavire vari kufona vari kusouth Africa. Thank you so much mukoma. Ntungamiri mukoma Aaron, as you heard, is blaming the government and also high rate of unemployment.
He is not the only one. Many people are echoing those sentiments. Go Facebook, ulapa ikasinile to spone gulo Gerald Alungwenya uti yena, the country is dead, Mr. Nkomo. No roads, no grounds, no petrol, no money. Even hospitals even hospitals zinkinga kuphela. Ngisapota isinqumo sekhafa ngugeneral Alungwenya lo. Kuzoba lo Cleopas Khumalo uthi yena, fix the country or you lose everything. Nesisa Dube uthi yena, kutsho ilizwe lethu selifile nya, Zimbabwe ruins straight. These are some of the sentiments, Jonga. It's not only that caller was blaming the government. That's the popular sentiment among Zimbabweans.
Okay, let me hear from Mukoma Muzi. Mukoma Muzi, I grew up in Highfield. We used to have open spaces. We used to have recreational spaces during my years. That was in the early 70s. And all of a sudden, I understand most of those open spaces were built houses as infills. Can we blame the government here, or also the councils have to blame? Because if that happened, it means there's neglect in terms of sports.
Yeah, I think on that particular case, especially with one that you are citing, you would obviously blame the councils. Now it depends on the approach of the council, how the housing and community services department is handling that particular area. But I would say that maybe it's a different story for Bulawayo, where I'm based. I think it's true, things are very tough. But I think the local authority has tried its best. I would cite, for example, the fact that Babafuwe Stadium was one of the stadiums in the country that CAF had provisionally approved, and it needed one or two renovations. You also appreciate that Luveve Stadium is still being used by PSL clubs, and also being used by the visiting teams for training purposes. If you look at White City Stadium, they have just attended to it as well, which will give a team like Bulawayo City an opportunity to use it as their home ground this year. If also you look at the hockey stadium, which was built during the All Africa Games, which were held in 1995, you also appreciate the fact that it's a facility which has been looked after very well. In such a case that even if the International Hockey Association wants certain specifications to be done on the stadium, it won't be really starting afresh, but it will be attending to bits and pieces. If you also want to look at other stadiums like the cricket stadium, it's still in fair conditions. And the other fields that you are talking about, we still have them here in Bulawayo, and quite a number are opening. These are the ones that are used by the junior league here in Bulawayo, which has been running over the years. So,
Thank you. Financial
constraints, but they've tried their best.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our second caller. Hello? Hello? Yes, dear Nabo.
I'm Rudara Natom, South Africa.
Mkoma Tom.
Yes.
Makadi Mkoma Tom.
Tanyadzisa hapa ndechekuti ini ndoda kuziva kuti pa last budget yakaitwa mari yakanga yabudgetwa ichinzi ndeye masports yakaindepi. Hoko yedu tingati hatidi kusora government, but mukatarisa inini kuZimbabwe ndobva kuVictoria Falls. KuVictoria Falls kune tourism yakakura zvokuti mari inopinda zvokuti kunouya varungu vachiona maforosi mhuka kuna nahwange kweso. Asi apamirana stadium yaungamboti vanosvikoro vanoenda kunotambira bhora yatingati stadium inoyemurika. Mari yese inotanga yaenda kupi? KwaHarare. Yozobva kuHarare yozodistributwa. Asi aidhiroki haichasviki ikoko. Saka tosorani pakadaro.
Yeah.
So, takutarisa kuti takuruza mari yetourism yangaita uya. Vanhu vangachiva vanoonawo bhora vanodarikawo city depends kuti vangani vaenda kunoona. Vanhu vese vava vachakwanisi kuona nekusapota maplayers avo, mari iyo yakuenda kune imwe nyika.
Bazi
reministry yesport vanoti kudii, vanoti mari yacho yakaendepi, because pane bhajeti yakaitwa. Hatizivi chakaitwa rini, asi bhajeti iyo yakaitwa parasende kwamari. Mari iyo yakashanda kupi? Saka ndopatinongozodzoka toti ZANU PF uroyi hwanyanga.
Mnyama wataita mkomando yekuti hatina vari kumirira bazi rezvemitambo kuti vapindure panyaya yebudget yamuri kutaura tatadza kuvabata. Zvimwe chete vezano PF havasi pano, saka tongoramba tese tichiita zvokufungidzira.
Handina kuramba hangu kuti kunopedzera vasipa hakuna kunaka, asi havangatombokwanisi kuteerera foni tiromga vafonera vazvesport because vanotozviziva kuti pane huri hunenge hwakatoitika. Zvinhu zvinonyadzisa zvisingaiti. Kwese kwatinofamba, inini kuva South Africa ndodriva rori, unenge uchingoti Zimbabwe zi Zimbabwe zvanyanya, ii Zimbabwe zvanyanya. Iko zvinezvi tinosapota bhora, vana Kaizer Chiefs, vana Orlando Pirates, tinoritaura sei kana tichinzana kana stadium zvaiyo kutambira bhora.
Aiwa, pakaoma mukoma ipapo, tapanzwisisa. Ndinoimba kuti vari kunzwawo vari muzvigaro kuti ndo kuchema kuri kuita vana veZimbabwe kunzwawo kuti tinotenda Sterek mukoma Tom. Thank you so much.
Asi mota dzakanaka vanofamba nazo vachiita tumashort video vachititaridza mota vachiita sei ivo vari kuziva vaseso zvinonyadzisa. Ndatienda hangu.
Thank you so much mukoma Tom. That's our second caller, mukoma Tom calling from South Africa, who says he's embarrassed by this development in Tunga. He says he can't even break that is from Zimbabwe.
And I know it's really embarrassing for many people. Sibuyele ku Facebook. Sithathabalaleli kulo Ayanda Thando Galupheli Ndlovu Hobosi uthi wena Nkomo kunjani msakazi wami, kutsho khona ukuthi isimo sangakithi siyayangisa mase kunzima ukuthi kulungiswe inkundla ibe yinye nje. Solani Ndlovu uthi wena mina zwi uhatebe ngoyojayela ukuthi mina zwi kuzoba lo Sambulo Ndlovu uthi wena Kaf is 100% right on the decision. The government must stop the looting and give the municipalities some money to fix the stadiums. Kuzoba lo Angwenya uyaphinda la njalo laphana uthi yena the best plan is to rent FNB stadium on Alaska. Ngwenya iFNB stadium le ngiyakwele South Africa. Uyakhuluma lapho umlaleli Hadebe uthi ngcono kuyedlalelwa e-FNB. Ngiyazi uyazazi inkundla ze-South Africa, inkundla eqinileyo mpelezwayo le. Halo Hadebe.
Sikhuluma nje umgcibelo wona lo obuyayo uzabe uthwele umdlalo omkhulu iSoweto Derby phakathi kwe-Orlando Pirates le-South Africa le-Kaizer Chiefs, futhi kuzabe kuphose kulabantu abangu-80,000 kusiya ku-90,000. So yinkundla enkulu kakhulu. Kodwa mina ngokufisa kwami bengingafisi ukuthi kuze kufike kubanga lokuthi sesidinga inkundla ezingaphandle. Bengifisa ukubana kusukela lamuhla kusiyafika umhla ka-29 kube sokukhulunyisiwe le-CAF sayincenga ukubana umdlalo ubuye enkundleni ye-Barber Field Stadium. Ngilethemba lokubana kube yisifundo esikhulu esokubana uma singahlanganisa amakhanda umdlalo lowo uyabuya e-Barber Field Stadium. Uma kusitsho ukubana i-government layo ingenele kungaba ngcono kakhulu, ngoba kungaba buhlungu uma singadlalela umdlalo lowo away, siyabe nje sesiphosesa lahla i-3 points ebesingazithola. Kungakho-ke kumele kube yisifundo esikhulu ngisho lakuyo inhlanganiso yeZifa. Ma abekhafu babuya ngoDisemba, ngibone ngathi ithuba lokuxoxisana neBulawayo City Council ibikhona, singaze size simelele ikhafu ukubana isitshele ukuthi lokho lingasibizi. Ngakho-ke sesimisa ukubana inkundla ye-Barber Field Stadium isebenze. So ukukhulumisana kuqakatheke kakhulu, kuyanceda. Akukhulumiswane le-CAF sihlanganisa amakhanda umdlalo, lokho engethemba lokubana uzabuya e-Barber Field.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tisataenda kuna vamubayiwa. Pane muteereri ari parunhare ane kanguva akabata. Tingonzwa muteereri. Hallo? Hallo, ndiani vari parunhare? Ndiani avo? Hallo?
Muteereri muripo here?
Ndofunga nare yake irikunetsa. I think we have lost our third caller. Tomboenda kuna vamubaiwa. Vamubaiwa, makanzura akati haana mari, pane zvingaitwa here neZIFA kana PSL panyadze nhandara apa? Nokuti ndovaridzi venhandara. Vanhu vari kungopopota vachiti ZIFA yazoregerera nhabvu yadi asi vasina nhandare.
Chinonetsa tisaramba zvaanoita magiraundi, atikutaura nezvaold background. Magiraundi anotibatsira pakuti iyo ZIFA kamakanzuruka haangoiti mahara, ibusiness. Nekuti pana tambwa temo rega rega vanotora 20%. Saka kana vakaisa mari ka inodzoka. Saka ibusiness business pacharo guru. Zvoti vakagadzira masedhamu ese kuedza kugawaya wedza kugweru wedza kuti simba rinongouya. Pana tambwa bora rega rega vanotora 20% pagross. Saka handikungo kuti chinhu chinganyanyorema tichiitira tsvaka mari, tichiitira mari kuti chinhu chigadzire. Even if you are not one has to bother Maris, but not one has to bother Maris or Gubata. It's not all right here. We are two budgets of Vegas. This is my ground. My ground is doing that. Because my ground is doing that. So, the Manguana to even that I want to retain. I'm punishing you when you want to buy. Kumba, you go on a one. Man, I was pushing some time. Not because I'm okay and I wish to be the devil putting women on the credit. Ndakamboitwa time yataka mumashure shure kwaitwa maolympics uno mukaiona zvine seti yaini yaiti yabuda kugadzwa yaida kungomenjero basi yatodonda akuru ati hatisi kukoshesa zvinoenderana nemutambo munyika muno.
Yeah, that's a good observation. And Tunga, you heard from Mr. Mbaiwa. He says the authorities are not taking sports seriously, despite collecting 20% from gate takings. They still don't want to invest in stadiums. I think we now have our caller back online. Hello? Hello, ndiani avo?
Ee, makati zvenyu?
Takasimba, ndiani vari parunhare?
Ndinoitwa Zinaka.
Zinaka. Maita basa mukoma Zinaka. Muri kufona muri kupi?
Ndiri muHarare.
Ee, tipeiwo pfungwa dzenyu.
Tino kuna kublema ZIFA, but ZIFA ina grounds. Ma grounds ndi ma councils. Zvare ma councils, ma councils anipuwa mari ne government. Saka blame ino dzoka ku government.
Taura henyu, tukuteerera.
Blame ino dzoka ku government. Ndoo wari zve venyika. National Sports Stadium ndiye government. Chii chiri kuitwa ikoko? Nyika kana nyika ichibhaniwa vakuru vakatarisa, blame inodzoka kuvakuru. Plus ive nyaya anofanira kuongororwa ndiPhilip Tshiyangwa. Philip Tshiyangwa ndiye akaenda ari kukafu and ari bvita neZIFA iripo. Tikarega kupatarisa ipapo tinoramba tichingoblema vanhu vasiriwo
ipapo. Mukoma, zvakangofananawo zvakare kuti tiri kublema hurumende, tiri kublema ani? Taa kublema vaChiyangwa. VaChiyangwa hatina kumbowanzwawo vachibuda pachena kana pavakambonongedzwa kunzi vataisa ZIFA kushanda. Saka kuti vazore mafuta enguruve yavasina kudya. Ndifunga ndo vakataisa makanzuru kuti vapiwa marecommendations kunzi gadzirisai nhandare idzi. VaChiyangwa voenda vonotaurira makanzuru kuti musadara nekuti ZIFA inozowana pekutambira nhabvu. Ndofunga hazvisi kupindirana. Aiwa, kufungidzira. Asi tangoti tikuzivisei kuti vekafu vakauya munyika gore rapera vachiita mainspection, vakazodzoka muna December vakaona pasina zvafamba, vakazonyora gwaro ravo iri. Saka ndofunga vanhu vanenge vakangoraravo nezamukanwa varidzi venhandare idzi. Asi zvisinei, tinotenda zvikuru mukoma Zinaka nekupinda muchirongwa. Thank you so much. Mkoma Zinaka is calling from Harare. He says we cannot blame ZIFA because they don't have any stadiums, but they also get a budget from the government, so it goes back to the government who is supposed to give councils money for stadiums.
mfezo wacho I conspiracy theorist nenye achiwenga ya chiyangwa ya kutaura
yes kufunga hadzi kufungidzira
mnumzana hatebe nxa sikhangela okwenzakalayo konke lokho psychologically akubaphazamisi nabafana beqembu lama Warriors
kuyabaphambanisa kakhulu kubuye kuphambanise abasekeli kube sokuphambanisa kakhulu umqeqetshi ngoba sinanzelela ukubana silo umqeqetshi omutsha oweqembu lama Warriors kodwa okusuka kube lukhuni kakhulu yikho konoko esikhuluma ngakho ukubana kuwona nje umdlalo wenguqu eminye imidlalo ekhona sisuka siyithathe nje njengezinto zokuzikholisisa kodwa singazavuma ukubana sokuyibhizinesi ngibone ngathi kuyasikhuthaza ukubana mhlawumbe sitshintshe indlela esikhangela ngayo umdlalo wona lo wenguqu singathi siyawuthuthukisa singathi siyafuna ukufaka lokhu abakuthi i-element ye-business phakathi kwakho njalo ukuze sikuthole lokhu kube lula umnyaka wonke nxa uqalisa kule first instance for the eqoqwa yizifa eyiyo esihamba ikhangela ama-stadiums ethu uma kuzaba i-PSA lizaqalisa kuqakathekile ke ukubana inhlanganiso leyi ibe yiyo esipha i-direction yokubana ama-stadiums ethu ami ngaphi nokuthi kumele kulungiswe lapha nalapha kube sokusiba-ke ku-local authority ukubana icele uhulumende through i-Ministry of Local Government ukubana kulungiswe lapho okufuna ukulungiswa khona ngoba singananzelela ama-20% lawana abawathathayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele ngapha koBulawayo ngoba koBulawayo ngiyakubona kusenzakala lokho i-20% liyana kayihambi ukubana iyelungisa i-Barberfield Stadium direct ngoba it falls under i-housing and community services so iyakwanisa ukubana iyelungisa mhlawumbe ama-training grounds njalo angaphandle ye-Barberfield Stadium iyelungisa ama-training grounds angaphandle kweLuveve Stadium kumbeni White City ngoba amaqembu abe ehaya iLuveve then i-White City abe sihluleka ukubhadala i-20% so kule amount ababacharge yona liyani 20% ye-BF ibisisuka yiyo eyakhompaseta ukuzama ukulungisa ama-stadium lam ngolunye uhlupho olukhona ngakho-ke nxa ibhodi liyana ekhangela ama-stadiums sikhangele umnyaka ma uqalisa kuqakathekile ukubana kube le budget evela kuhulumente ezavela ilungise wona lawa ama-stadium umnyaka uqalisa
siyabonga hatebe before we go to Mr. Mbaiwa
no tinava Alvin Jakata tinava Alvin Jakata vanove vechikwata chevatsigiri venhabvu munyika vajakata vazhinji tinovaziva kuti ndiye mutsigiri venhabvu akaenda kuEgypt zviome zvipfave vajakata vakasvikako makadii vajakata
tiripo makasimba here tinopa saivateereri
aiwa tinotenda zvikuru muchitibata pachirongwa chido chenyu chenhabvu ndochaita kuti kutsvagei mukoma Alvin tichirangarira kuti makarova trip yekubva Cape to Cairo muchienda kunoona nhabvu kuEgypt uku asi nyika yenyu yaakunzi haichakwanisa kutambirwa nhabvu nenyaya yekuti nhandare hadzisi kukodzera munotambirawo sei danho iri
zvinodhebha zvikuru zvinhu zvinorwadza zvikuru because tanemaomero akaita zvino munyika nhabvu chimwecho zvinhu yatingati kunhu kwatingagone kutandarira kana kuti tichikanganwa nhamo dzese dzatinenge tichisangana nazvo saka kana zvakuzoni hatichakwanisi kuti tinge tichitambira nhabvu munyika yedu hatichabvumirwa kuti titambire nhabvu nenyaya yezvinhu zvidiki diki zvakaita sei kuti nhandare hadzina kugadzirwa zvinhu zvidiki diki zvinotirwadze zvikuru zvinodhidhidha
Manzwira makamboita mukoma Alvin zvichai zvaida kugadzirwa munhandare idzodzi zvingadai zvakaremera varidzi vemastadium iyo kana varidzi venhandare idzodzi kuti vangatadza kuzvigadzirisa zvavakanzigadzirisai.
Ndofunga tikada kutarisa zvinhu zvacho zvinhu zvidikidiki chaizvo zvokuti tikatarisa nemari dzinenge dzichitenderera mumadepartments edu mumainstitutions edu zvinhu zvacho zvaidiwa zvinhu zvidikidiki. For example, kuti pari kudiwa rumu inenge massaging bed inoita mari, panodiwa rumu kuti panoiswa matv sets anosundirwa kumadziro, panenge pachidiwa magafiriji, pane pachidiwa matoilet size nechimwe chinhu. Zvinhu zvidikidiki izvi tikada kunyatsozvitarisisa, zvinhu zvidikidiki zvinenge zvichidiwa kana kuzoona stadium dzichipindirwe ground duty level. Basic maintenance procedures. Asi ndofunga utungamiri hwedu tikatarisa kubva kukanzuru neministry of local government, ndofunga zvinhu zvavanenge vasina kungokoshesa. Asi ndofunga kuti inovimba kuti nemari yavanenge pabudget, mari yavanenge vachiwana zvinhu zvidikidiki zvekuti vanenge vachikwanisa kuti vaite, asi vanenge vasina kuzvikoshesa. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza.
Thank you so much, mukoma Alvin. Rambai muri parunhare. Ntungatisa taenda kuna mukoma Muzi. Tungonzwa vateereri vedu pashona VOA Facebook. Hanzi na mukoma Given Muchegu, don't blame CAF. Government yatadza kuzvimirira. Zvazonyanya, everything is going down now. Beta kuvhara zvemabhora mahombe. Vari kukurudzira kuti zvivharei nekuti government yatadza. Then Emmanuel Nyakonda, hanzi tongombea. Hanzi aunza kusvibisa nzvimbo, handizivi kuti vari kuti apo. Then kafu yaita zvakanaka chaizvo, shuwa. Vangada kuti nyika dzinotambira muhuruva yakadaro kuti ibhora rebepa here. Ndimukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi tine muteereri tisataenda kuna mukoma Muzi. Hallo.
Hallo.
Yes, linjani baba?
Hai, nyapira, linjani.
Sikona.
Mncube Gokwe.
Kunjani Ncube?
Hayi, Ncube uyaphila.
Uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Hayi, siyayizwa indaba, ibuhlungu bakithi indavu sifuna idlalelwe lapha. Akulungiswe, abantu abakhulumelane kulungiswe. Okuhluphayo silungiseni bakithi, hey, singayenza into enjani bakithi?
Bakithi, ubona besenelisa yini ukukhulumisana mhlawumbe begcina bevuma ukuthi umdlalo wethu lo ozayo le-Algeria udlalelwe khona e-BF?
Yikho kumele bakwenze khonokho, akulanto abangayenza bengakhulumelani, kulabantu nxa bengakhulumelani. Abantu abakhulumelana bamele bazifundise ukuwelelana, bekhulume belungisa into enhle. Ingaba into embi kakhulu kithi le.
Uyawuthanda kakhulu umdlalo wenguqu?
Into bakithi esiphila ngayo yiyo esiyithandayo bakithi, isenhliziyweni zethu. Manje nxa singayisusa kanti emnandi lapha kithi, siyabe sesingeni kokunye. Sure.
Wona umdlalo we-Algeria lo Ncube, ubona izala nkomoni kungakhathalekile ukuthi kasikwazi lokuthi usuzadlalelwa ngaphi?
Ya, mina ngithanda ukuthi ukufunda kuhle, safunda ibhora ku-Algeria. Singafunda sasasiyabesesisazi. Esikufunayo ukuthi sifunde, kodwa la ingabuyi sithi zofundisa, siyakwazi ukuyitshaya. But it's my out. So we super my supporters to get him in the Lamas as in the government in New York, please. As it's not Kuluman, Jan, it is any season. Kuluman season, like he say.
I see a bong and moving on again. I will say, Loba.
I got a bong.
Umlaleli ke lo Ncube yanzi nabancube ha vanhu ngavatawurani ava zviri kutaura na mukoma Hadebe. Ngazi ngavatawurani mtambo uri kuya utambirwe ku BF sezva gara zvanga zvakarongwa.
Hanzi na vamubaiwa panotauriranwa chii chinotauriranwa nokuti zvakataurwa kunzvigadziriswa zvino kugadziriswa. Hamungati ngatitaurirane chii chinotauriranwa.
Ndiye mwenyaya futi iyo.
Yes. Tombonzwa kuna mukoma Hadeb.
Mnumzana Hadeb ukona. Halo Hadeb.
Yebo nikona.
Yeah, yebo asikwazi ukuthi usuzadlalelwa ngapi lo mdlalo. Mhlawumbe bazakhulubisana udlalelwe eBF njengokufisa kwakho. Kodwa mhlawumbe iCAFA izakwala ucina udlalelwa kwamanyamazwe mhlawumbe eBotswana, South Africa, Zambia, Gaskwazi. Kodwa ubona izala nkomoni kulo mdlalo.
Algeria siyazi kubana liqembe likhulu iyadlala siyazi kubana kuyina sebe kuachivile ku Nations Cup siyazi kubana kuyina sebe kuachivile even lokuya ku World Cup kodwa sanenzelela kubana esikhathini esine ngama Warriors ethu lapho sithi bayanqotshwa yikho lapho abayenza kuhle kakhulu. Ngibona nxa umdlalo ungabuye eBarberfield Stadium lokho mina kuyinto engiyishisayo njalo embono engathi izayenzakala nanxa nje abantu abaningi sebeshe bakhalana ngibona sizayimangalisa sibilithi singathola i-3 points kodwa bengathi siyedlalela ngaphandle engikhangelele ukubana kungazayenzakala ngibona lakho singalwisa mhlawumbe sithole i-draw but ngokubona kwami ngibone ngathi umdlalo uza abuya e-BF. Isimanga nje sikhona ukuthi umbiko we-CAF low ufika ngemva kokubana wona amadoda e-Algeria efikile kobulawayo ngeviki eliphelileyo bathi bona bazokhangela inkundla e-Barberfield Stadium babhodabhoda bekhangela lalapho nje ukuthengiswa into ezinjengenyama lemahotelini bekhangela ukubana kuzindawo ezinjani. Ngingathi ukubana yibo mhlawumbe abayenza ukubana ikhafu icabange kanje kodwa-ke kuba yisimanga nje lokho engingathi into zangikhona zisuke zaqondana kuba yisimanga esikhulu kodwa ngibona kuzakhulunyiswana mhlawumbe singathi sivuka nje kusasa sokulokunye okwenzakalayo mayelana ngomdlalo wona lo.
Murunzwere zvirutaurwa na mukoma Mozi.
Hanzi
Algeria vakomana vealgeria manje vanga vari muzimbabwe last week kuzoongorora nhandare
yeBF
saka hanzi vakatenderera vakaona and surprisingly this has happened now but Hatebe is very careful not to insinuate anything. Hanzi, I'm not suggesting kuti ndivo vakano complaina ku CAF, but ndizvo zvakaitika.
Yes, zvinogona kunge zvakadaro. Tati chiedza kudzosa vambaiwa pachirongwa nhare yange yambodona handizoti vakwanisa kudzoka here pachirongwa. Vambaiwa mavapo here?
Hello,
Mr. Mbaiwa. I think we've lost him, but we still have Mkoma Alvin Jakata. Mkoma Jakata, your thoughts on Zimbabwe looking for an alternative venue? Ndekupi kwa munga tarisira kuti dai tawa na edu. Tomboti na urano dzinga dai dzavhurwa kana appeal yekudai kwa neZifa ya ramba. Pane pa kumanikizwa nzi mutambo utambirwe kunze kwenyika. Ndekupi kwa munga ti dai mutambo wakaenda uku.
Inini zvangu ndinofunga kuti veri kuJohannesburg tikatsvaga nhandare iri muJohannesburg South Africa ndofunga tine hama neshamwari zhinji dziri varikugara muSouth Africa and Johannesburg ndofunga inzvimbo inenge central yekuti vanenge vari kune mamwe maguta ari muSouth Africa imomo vanongokwira vachiuya direct and Johannesburg unongori mukana zvekare uzifa wekuti vawane kana kutoitombo itoka mari keforeign currency chinzi ikoko kuchiitwa zvinhu zvese zvinorwanwa nemastadium authorities zvemari nechinhu izvi saka ndofunga kana malupos aya anonzi anomboitika muno muzimbabwe zvekuti tijanenenge yakazara ine 162,000 kozvinzayo kwabhadhara 25,000 kana kuti 20,000 chete ndofunga izvozvo zvinogona kusabuda zvakadaro. Saka ndinofunga kuti Johannesburg inenge iri nzvimbo inenge iri nani tikakwanisa kuwana kana Super City kana any other stadium kana Ellis Park kana Johannesburg stadium kana Orlando stadium tinofunga kuti tinogona kuita zviri nani. Ndofunga takamboona pakatamba Zimbabwe paikatamba makwikwi echani muna 2013 then last year zvekare Zimbabwe paikatamba makwikwi ekosafa na last year gore rapfuura vachoina makwikwi ese ekosafa. Zimbabwe yaitoita masapota akawanda kudarika even South Africa pane 2017 yatamba neSouth Africa masemifinals ekosafa kuRustenburg. Zimbabwe yanga yatori nemasapota akawanda kudarika South Africa. Saka ndinovimba ndine chivimba chekuti mutambo ukaitwa kuJohannesburg ini pane pakudawo marketing yarasimba neadvertising yekuudza vanhu kuti nechi chikwata chiri kutambira muno muSouth Africa. Ndinovimba tine chimbo chekuti hama zhinji dzinoshamwari dzinouya kuzotsigira chikwata chedu.
But tanzwawo Botswana ichinzi ya zvipira kutaiwa kana mashaya pekutambira takasununguka. Munoonawo sei kuti mutambo utambirwe Botswana?
Ya ndizvozvo vanhu vakaomera vari kupema tinenge tisina option kana zvekuSouth Africa zvichinge zvichiti dhurei kana kuti zvine macomplication handioni takaipa kuti tinotambira kuBotswana. Asi ndofunga tikada kutarisa izvinozvi Zimbabwe iri tamba neAlgeria musa 26 March kuAlgeria then yozotisvakira musa 27 March kudzoka kunoko. MuZimbabwe hamuna direct flight inobva kuAlgeria ichiva kuZimbabwe. Direct flight inowanika kuSouth Africa. Saka ndinofunga kuti zvinenge zviri chipa kuti ndosaka ndasuggesta Johannesburg zvinenge zviri chipa zvakare kuti veni Zimbabwe ichingotisvakira inenge yangokwira
100 kilometers wangogarira ikoko
mubva wangogarira imomourara ndiemurotambwa mangwana achona. Kana tatiende kuBotswana tinenge takutafuta mamwe matravel agent futi saka tinogona kutipa inconvenience. Asi kana zvinhu zvisina unyatsomira mushe ivizini kusouth africa kwachona handione takaita kuti tinge tichinotambira kuBotswana.
Thank you so much Mukoma.
Asi muri kuona Zimbabwe ichitamba sei neAlgeria mumutambo wachoyo?
Ya mutambo uyu mutambo wakaoma zvachose nekuti Algeria ndofunga tikatarisa iri kumusoro kumarendings emuAfrica muno chikwata chiri kutamba zvakanaka chaizvo ende ine vatambi vari kutamba internationally vari kutamba zvakanaka chaizvo. Asi tikatarisawo nhabvu yedu tinoona kuti Zimbabwe gora redu riri kuita richiimprova zvichiyanambichana saka kana vagumana vakatamba vakaisa nemwoyo wese vakasa chita chete kana kurespect chikwata cheAlgeria ndinoona sekunge tinogona kuvasurprise tinogona kuita 4 points out of 6 points tikadhirowa ikoko tokwanisa kuvarovawo kusaidi kunoko. Kana tikaita 2 points tikadhirowa ikoko nekunoko. Kana tikaita 3 points tikawina 1 gm zvichinenge chiri chinhu chakanaka bhozi Algeria itimu zvaivo inotichisei. Asi chikwata chedu ndinochitemba ndine chivimbo zvangu chekuti ekuti chatisimbe echinonge
tichitarisa Mukoma Aluva iyo Africa Cup of Nations tikuona kuti Zimbabwe neAlgeria dziri pamusoro. Asi munoona Zimbabwe ine mukana here nokuti pasi apa Botswana neZambia kunyange Zambia isina hayo point inogona kungozopidigura zvinhu?
Ya because izvezvi Zambia yakaratidza kuva serious kwayo payaka apointa kochi mutsva anonzi Micho. Ndokunga ndii kochi anomukurumbira muno muAfrica anozikamwa chaizvo anoziva bhora remuAfrica zvakati o. Saka ipapo Zambia inenge ichida kutsva kuti irwise ikwire parusoro. Ndosaka ndataura kamwe ndikatishoni at least paAlgeria tichaona kana 2 points zvakakosha kana 3 points zvakakosha tikatoona 4 kana 6 zvinenge yapo nazvo. Asi handifunge zvangu kuti Zambia chinotakairova kumusha kwayo handifunge kuti munomwe ingakwanisa kutiji kana Botswana Botswana
Thank you so much, Mkoma. Sorry, we're out of time and we'll have to leave it there. We have to thank our guests, Mr. Kenny Mubaiwa, a former Dynamos Football Club president, Mr. Muzuwetu Hadebe, a soccer analyst based in Bulawayo, and Mr. Alvin Jakata, one of our prominent soccer fans. Jonga Kandemiri, anotumora Rakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo.